This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anhasi uri musi wechitatu kuvhumbi 16, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Hanemi muchirongwa, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nichiteyo zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Australia inoti icharamba yakaisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vavo pazvirango kwegore rimwe chete.
Vagari vemuHarare vokatyamadzwa nekudzoserwa pabasa kwevamwe vakuru vakuru mukanzuro yeHarare vakanga vanzi vaende pamuchikandigere.
Studio 7 inotarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekurima nechikafu kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Australia inoti yawedzera zvakare nerimwe gore zvirango zvayakatemera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mudzimai wavo amai Grace Mugabe nevakuru vemauto munyika nekambani yeZimbabwe Defence Industries. Australia inoti zvinhu zvasati zvamira zvakanaka munyika. Gwaro raburitswa nhasi neCanberra kuburikidza nemukuru wenyika iyi anoona nezvekunze kweAustralia amai Julie Bishop, rinoti mukuru wemauto ose General Constantine Chiwenga, mukuru wemauto epasi Commander Philip Valerio Sibanda, mukuru wemauto emuchadenga Commander Perence Chiri, mukuru wevasori Retired Major General Happyton Bonyongwe, mukuru wemapurisa vaAugustine Chiuri vachiri pasi pezvirango izvi zvakatemerwa muna 2002 mushure mekunge European Union neAmerica vaisawo zvirango zvimwe chetezvo vachiti vaMugabe vaimbunyikidza vanhu uye kubira sarudzo. Varugare Gumbo ndiwo mutauriri weZanu PF. Vagumbo vaudza Sandra Nyera weStudio 7 kuti Zanu PF haisi kuzoshaya hope nekuti Australia yaramba yakaisa zvirango izvi.
Isu tagara tadisu isu vana Australia, vana England, vana America vangaita zvavanoita about sanctions. Tangatina masanctions kubva nhambo refu, kufunga kubva kuna 2000. And zvakati shungurudza zvika create unemployment munyika medu, vanhu vakadzishaya mabasa nezvimwe zvakadaro. Asi hazvina kutichinjisa pfungwa dzedu nokuti nyika yedu yakaunzwa negidi. Saka hazvitisisi izvozvo kuti kwai Australia yatiisira masanctions so on kana yamaintain masanctions. Hazvina kubatsira rose izvo.
Pane nyaya iyoyo yekuti vana veZimbabwe vari kuti pane zvinonguva zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka, vari kutambudzika kuti vakwanise kupa vana zvekudya katatu pazuva. Zvii zviri kuitwa nebato renyu reZanu PF kuti zvinhu zvavari kunongedzera izvi zvinge zvichigadzirisika?
Chokutanga ngatidisi chakaita kuti kuve namasanctions muZimbabwe chii. Chechipiri, trade yedu neAustralia yakakura zvakadii vanoita masanctions. Vanhu vanoramba vakaisa masanctions vanhu vanga vari vana vamabritish, maaustralian, macanadians and then maeuropeans vamwe vakadaro ndo vanoita zvinhu zvachona izvozvo. Zvavakaita vakati kana toita masanctions toda kuti Zimbabwe iscrime icheme kuti vedu vetakuvadzwa mabridges dzoka henyu muviye mutonge. Isi tiri kuti haiwa hazviisi zvakaitika izvozvo nokuti nyika inoi takaiwana negidi. Saka taiwana negidi isi tiri kuti vana veZimbabwe vanofanira kushinga So kushinga kwa takaita tisi gwaru sunungu gugweze pawe. Isu wose urumende tinofana kuti tigadzire mitemo yedu nema polisi yedu nema programu yedu kuti ave anobatsira vana veZimbabwe. Tisava vanhu maya vane vanoda kuti isu tingobenefita savatungamiri. Hai toda kuti vana veZimbabwe vave vanogutsikana izvatiri kuita.
Mutauriri weZANU-PF varugare gumbo vari parunare muHarare vachitaura naSandra Nyera weStudio 7.
Vadeva Mavhinga igweta rinongorora kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch. VaMavhinga vaudza Sandra kuti zvirango izvi mucherechedzo wekuti Zimbabwe haisati yanyatsomira zvakanaka.
Zvinhu zvakanaka pakuti mucherechedzo wekuti nyika yeAustralia haisi kufara nemamiriro ekodzero dzevanhu neutongi huri mukati meZimbabwe. Mucherechedzo unofanira kuti usunde vamugabe neutungamiri wavo weZimbabwe kuti vaitewo zvakanaka kuchengetedza kodzero dzevana veZimbabwe. Asi chikuru ndechekuti hazvifaniri kuti zvitore zvirango zveupfumi kuti vatungamiri venyika vagozoremekedza kodzero dzevana venyika veZimbabwe. Mukati meZimbabwe vana vese vanofanira kungoremekedzwa kodzero dzavo pasinei nekuti vari kunze vari kuti kudii kana kuti vari kunze vatema zvirango kana kuti kwete.
ZANU-PF iri kuti nyaya yezvirango iyi vanoiona sekunge inyaya iri kushandiswa nyaya yekuti vakatora minda uye vakaitazve urongwa hwavakaisa hwekuti vange vachiita nyaya dzemakambani nezvimwe zvakadaro zvavanoti hazvina kufadza vari kuchamhembe kuAfrica. Munobvumirana navo here?
Kupiko kutaura kwekurotomoka nekuti hationi chirongwa chakajeka chakabuda chenyaya dzeminda. Hurumende yeZimbabwe ichitungamirwa navamugabe iri kukundikana kusimudzira vana veZimbabwe. Munoona zviri kuitika kutokwe mukosi vana vari kutambura vari kurarama senhapwa. Ndo zvinofanira kungotariswa chete nehurumende kuti ngava shuvire kuti vana veZimbabwe vagarewo zvakanaka, vadye nhaka yeZimbabwe, vagotiwo zvechokwadi takasununguka tiri kuzvitonga, kwete kuti vatarise kuti vari kunze vari kuti kudingi. Chikuru ndechekutarisa zviri mukati menyika kuti tafadza here vana vevhu, tazadzisa here zvido zvavo, uyezve tazadzisa here shuviro dzavo, kwete kuti tangova neboka duku duku revatungamiri vanenge vachidya nyika rutivi ruzhinji ruchitambudzika kumangoda ekwamarange kana kuminda kwachona. Vangani vanoti tawana chinepundutso mukati mazvo kunze kwevashoma vari kuZANU-PF?
Vadeva Mavhinga igweta rinongorora kutyora kwekodzero dzevanhu uye vachishanda neHuman Rights Watch. Vanga vachitaura vari parunare naSandra Nyera weStudio 7.
Vagari veguta reHarare vanoti vari kunyunyuta nedanho rinonzi rakatorwa nemunyori wekanzuro yeHarare Vatendai Mahachi rekudzosa pabasa vashandi vepamusoro vaviri vakanga vambomiswa basa. Vashandi ava vakanga vambomiswa basa vachinzi vasvitsa makore ekuenda pamujikandigere. Mukuru werimwe sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vanoti vagari vakakatyamadzwa nekunzwa kuti vamahachi vakanga vadzosa pamabasa vaive mukuru kudivi rezvemvura vaChristopher Zvombo pamwe nemukuru kudivi rezveutano vaStanley Mungofa vachinzi vashande kwegore rimwe chete.
Vaviri ava vaive pakati pevamwe vakuru vekanzuro vasere vakanga vanzi vamiswe mabasa mwedzi wapera mushure mekusvitsa kana kupfuura makore makumi matanhatu ekuberekwa. Vanhu ava vanosanganisira mubati wehomwe vaMisheki Mubvumbi pamwe nevamwe vashandi vanodarika chiuru. Vashandi vepamusoro ava vanonzwa vaitambira mari dzakawandisa dzisingafambidzane nekuwana mari kunoitwa nekanzuru. Emeya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nhasi vachiti vachazotaura nezvazvo kana nguva yacho yasvika. Hatina kukwanisawo kubata vamahachi kana vavakuru vakadzoswa pamabasa ava kuti tinzwewo mativi avo. Ngatinzwei hurukuro yataita navashumba pamusoro penyaya iyi.
Tinoona kuti madhipatimendi aya ndiwo emamwe madhipatimendi aiita dambudziko muguta reHarare nekuti kwaita nyaya yekuti mari dzinoshandiswa hadzisi kubuditswa pachena uye kuti vanhu vari ikoko vane zvinyunyuto zvakawandisa. Ukuwo kuhealth kwangwidi madirekita mairi wamungofa basa rawo hatisati tarinzwisisa kuti nderei, asi kudzoswa kwavo zvino kuri kutikatyamadza nekuti taifunga kuti vari kuita zvinhu zvavo zviri pachena. Saka makanselers edu ndiwo ane mvumo yekuti taurira nawo kuti zvino town clerk uyo wakambodzinga akadzoka pabasa oita hake here zvaanoda iye ari iye akambounza dambudziko rekuisa madhipatimendi akawanda muguta reHarare.
Panga paita here dambudziko rakaonekwa mushure mekunge vaviri ava vambomiswa basa zvingadai zvakaita kuti vadzoswe?
Kana munhu achitotambidzwa tsamba zuva rimwe chete rekunzi waakuritaiwa nekuti wasvita makore 60 years, wobva watambidzwazve imwe tsamba iri kuti zvinochidzokera muhofisi mako. Ukuwo mamwe madirekita akapiwa tsamba dzekunzi maritaiwa akabva anyorerwa mutsamba dzacho kuti with immediate effect hamuchaendi kumahofisi kwamaishandira. Chii chavari kurambidzirwa kundosvika kumahofisi kwawaishandira? Iwo wapa sevhisi yakareba kudaro kuguta reHarare, iwo waine experience nekushandira guta reHarare. Chii chiri kutyiwa navamahachi chinoita kuti wavhunduke vanhu vakuru vane experience muguta reHarare? Vanhu vakaita sana Misheki Mubvumbi, vanhu vakaita sana Dombo Chibanda, vamwe vakaita sana Chwawaya uko vanhu vagara mukanzuru. Saka isu tiri kudawo kutoziva kuti zvino vanhu ava vanyanyotadza chii chisina kuziviswa kuvagari.
Imi sevagari veguta reHarare mune matanho amuchatora here panyaya iyi?
Chekutanga isu seHarare Residents Trust tine danho rekutanga ratatora rekuti iko zvino taakumboongorora kuti mumagwaro eHarare City Council mune here kwawakanga wakatara kuti mukati megore rino wachambomisa mamwe madirekita, uye kuti mari yacho yakanga yakatarwa kuti ichatambirwa nemadirekita mugore rino ichange ichishandiswa chii uye zvichafamba sei. Chiri kunyanya kutinetsa ndechekuti information mucity of Harare iri kunetsa kuti iwanikwe.
Vanga vari mukuru werimwe sangano revagare vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Chumba vari parunhare muHarare neStudio 7.
Sangano reZCTU nhasi range richiita musangano paJameson Hotel muHarare wekuongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi panguva iyo vakawanda vari kutyira kuti makambani akawanda achavharwa nekuda kwekusatengwa kwezvinhu muzvitoro zvokonzera dambudziko redeflation. Bazi rehurumende reZimstat rakazivisa nezuro kuti mitengo yezvinhu yainge yaderera zvikuru kubva paminus 0.49% muna kukadzi kusvika paminus 0.91% muna kurume. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yedeflation iri kukonzerwawo nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. ZCTU yange ichitarisawo nyaya dzakaita seZim Asset budget ya2014 uye mamiriro akaita upfumi. Vange vachitaura pamusangano uyu vanosanganisira Dr. Godfrey Kanyenze, mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, uye amai Naomi Chakanya, chipangamazano musangano rimwe chetero. Tabata vaKanyenze kuti tinzwe zvavataura nezvedeflation.
Hongu taipatabata tichiedza kuti vatungamiriri vebato revashandi vanyatsoona kuti kana tichitaura nezvedeflation inobata sei kunduso yevashandi nebasa ravo sevamiriri vevashandi. Saka tanyatsobudisa pachena kuti dambudziko riripo ndorokuti mari yashomeka chose muupfumi hwenyika, asi zvinhu zviri kutengeswa zvirimo zvakawanda. Mitengo yezvinhu iri kuderera nokuda kwekutanga kwekuderera kwehuremu wemari of South Africa randi tichitarisana nedzimwe mari dzedzimwe nyika dzakaita sekuamerica US dollar.
Ndeipi kurudziro yamanga muchipawo pamusangano wekuhurumende kuti iite kuedza kugadzirisa dambudziko irori kana richikwanisa kuti ringe richigadziriswa nehurumende?
Takatitarisa zvinhu zvakati kuti chokutanga ndechokuti zvinhu kana zvaita manyama amire nerongote zvizvi zvave kuda kuonera pame roora remuzukuru. Hazvichadi kuti hurumende yoita hubiri ndoga yokuti ndiyo inoziva kuti zvinhu zvofamba sei. Zvoda kuti vataurirane nevashandi, vamiriri vevashandi nevamiriri vevashandirwi hurumende zvakare, voisa pfungwa dzavo pamwe chete kuti vagoona kuti vangauye nepfungwa dzakapinza sei kuti upfumi huende mberi. Zvakanaka nyaya yekutaurirana iyi inonzi muchirungu social contract ndeyekuti munenge muchinyatsoonera pamwe chete muchibvumirana kuti pane zvimwe zvinhu zvingagone kumboregedzwa kuti zvisaitwe nemapazi angave vamiriri vashandirwi kuti nyika iende pamberi. Vanhu kubvumirana zvavanenge vabvumirana kuti pari zvino ngatimbobvumirane nenyaya yokuti tisimudze upfumi hwenyika, tishande nesimba kuti upfumi hwenyika huenderere mberi. Chimwe chinhu chepiri chinofanira kunge chiitwa nehurumende kugadziridza mamiriro eupfumi hwenyika ndingati anonzi muchirungu big business reform.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare.
HPV hutachiona hunokonzera chirwere checancer yemuromo wechibereko kunyanya-nyanya. Saka programu inonzi HPV vaccination ndoyokuti tiri kutarisirai isusu.
Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Hurumende inoti kutanga mwedzi unouya ichange ichiparura chirongwa chekupa vanasikana vane makore ari pakati pemapfumbamwe negumi nematatu mushonga unodzivirira chirwere chegomarara repamuromo wechibereko, human papilloma virus vaccine kana kuti HPV vaccine. Dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaparurawo chirongwa ichi iZambia neSouth Africa. Chirongwa ichi chiri kuparurwa kumarondera neBait Bridge chozopararira mune dzimwe nzvimbo kutanga mugore ra2016.
Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization ndiro rakaparura chirongwa ichi richikurudzira kuti vana vadiki vasati vatanga kuita zvepabonde vapiwe mushonga uyu kuitira kuti vasazorware negomarara iri kana vakura. HPV inokonzerwa nekuita zvepabonde. WHO inotiwo mugore ra2008 chete vanhu vanopfuura zviuru mazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi, kuchitiwo vanhu zviuru mazana maviri vakafa. Tabata mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. Paul Chimedza kuti tinzwe nezvechirongwa ichi.
HPV hutachiona hunokonzera chirwere checancer yemuromo wechibereko kunyanya-nyanya. Saka programu inonzi HPV vaccination ndoyokuti tiri kutarisirai isusu kuti vasikana vari pakati pemakore 9-18 vawane vaccine inodzivirira chirwere checancer yemuromo wechibereko.
Mungatudze kuti chirongwa ichi chiri kutangira kupi chaizvo?
Chirongwa ichi chiri kutanga kumarondera nekuBait Bridge madistrict maviri. Chichatanga nemadistrict maviri aya chichiongorora kukwanisa kwavo kukavha vanhu vakawanda nekuvapa vaccine iyi. Tozoongorora kuti patinopedza madistrict maviri aya muna 2016 ndomba tiri kuita launch the national program yokuti titi vanhu vese nyika yose vasikana vari pakati pemakore andataura makore 9-18 vakwanise kuwana vaccine inovadzivirira kuti vasabata gomarara romuromo wechibereko. Saka madistrict maviri aya
achaonekwa pane zvatichadzidza pamusara pokuti vanhu tinovadzidzisa nezvechirwere chacho sei uye nezverurongwa uru tichishandisa mameseji akaita sei kuti vanozvigashira zvakadii kuti tozvigadzirisa zvakadii kuti vakawanda vanzwisise kuti hurumende yavo yakananga chii panyaya yekurwisa chirwere chekenza ende apa tiri kunangana nokuti vana vasati va sexually active vange vatova nemuviri wavo yaakukwanisa kuchidzivirira chirwere ichi nokuti tiri kuona kuti kenza yemuromo wechibereko ndo kenza yaakuuraya madzimai akawanda muzimbabwe
muteedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. Paul Chimedza vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorera zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorera zvakare nhamba idzi 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada, munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Nhamba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain, fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Nhamba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Motokari dzemauto dzangadzine varume vane zvombo vari pamusoro padzo vakasimudza mireza yemuRussia dzapinda muguta reUkraine reSlovyansk pedyo nemuganhu neRussia. Vamwe vevarume ava vanonzi vati mauto emuUkraine ave kuenda kudivi rinotsigira Russia. Vanotsigira Russia vane zvombo vanonziwo vakatora zvivakwa zveguta reDonetsk, rimwe remaguta rine vanhu vari kukurudzira kuti muitwe referendum yekutsvaga rutsigiro rwekuti guta iri rive pasi peRussia richibva kuUkraine. Hurumende yemuUkraine yakaita urongwa hwekuedza kutora maguta aya nezuro.
Vakuru vakuru muSouth Korea vanoti vanhu vana vafa uye vanhu vanosvika mazana matatu havasi kuzivikanwa kwavari zvichitevera kunyura kwengarava kumahombekombe kwekuchamhembe kwenyika iyi nhasi masikati. Ngarava iyi yanga yakatakura vanhu mazana mana nemakumi mashanu ane vapfumbamwe, vazhinji vari vadzidzi vachibva kunodya kudya kwemasikati kuchitsuwa cheJeju. Vakuru vakuru vanoti vanhu vanodarika zana nemakumi matanhatu vabatsirwa uye pane vanhu vana vafa. Pari kutyirwa kuti vasiri kuzivikanwa kwavari ava vanogona kuva vari muchikepe ichi kana kuti vachiri mumvura.
Dare remuItaly rapa mutongo wekuti vaimbova mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaSilvio Berlusconi vapedze gore rinouya vachibatsira vakwegura pamusha unochengeterwa vanhu ava neimwe chechi sekuzadzisa mutongo wekuwanikwa vaine mhosva yekuita zveuori munyaya dzemitero. VaBerlusconi vachashanda kwemaawa mana pasvondo rega rega pamusha uri kunze kweMilan vachivaraidza vagari ava pamwe nekuenda navo kudzisvondo. VaBerlusconi havabvumidzwe kuva nhengo yeparamende kana kukwidza chigaro chezvematongerwo enyika. Dare rakanga rapa vaBerlusconi makore mana ekupika asi rikazodzikisa makore aya kwegore rimwe chete rekupika munhu achibva kumba kana kuti community service. Every man got the right to decide his
own destiny. Vatereri veStudio 7 muri kufarira zvirongwa zvedu zvematongerwo enyika here kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere. Teererai kuchirongwa cheStudio 7 chakakosha pamusoro perwendo rweZimbabwe kubva yawana kuzvitonga kuzere. Mangwana tichatarisa nyaya dzevechidiki uyezve dzedzidzo. Musakanganwa kuteerera. Studio 7 ndeyenyu imi vana veZimbabwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Ini ndinoitwa Tafadzwa Nyapfunda ndiri muShavane. Nyaya iyi independence zvakanaka chaizvo asi tichizviongorora hedu pari zvino tichakangosungikana nekuti even zvakaita zvakanaka kuti vanhu vange vachipiwa hawo minda zvakanaka kuti vatema tiite minda asi problem manje. Tiri kurimwa minda yemacho imomomo ndo zvatiri kuongorora kuti hapana ndofunga almost 75% yevanhu vakapiwa mapracha vari kungorima black jack that's what I can see and vari kurima zvematomatoes inoona that product yes of course zviri right but hazvina chazvinombwenya batsira especially munyika ine Zimbabwe
zvii zvamungade kuona hurumende ichiita kuti igadzirise nyanya panyaya iyoyo yezvekurima nezveminda
raiti zvanachona zvinenge zvakatinakei pane mamwe mapuraza akabviswa vachena ayaya dai vakavati vorega kutora vose vachena vavati ngavabvi tochiita vamwe vachena vanokwanisa kurimawo maproducts anobatsira nyika slike mukanyatsoongorora makore ai atainge tiri kumashure uku vachena vairima chibage taitozikana kuti Zimbabwe inyika inobatsira even mamacountries akaita nzara taisupplyawo chikafu nezvimwe zvakadaro but now ka izvozvi kuti tinge tichisupply matomatoes munyika dziri kunze idzi handioni kuti pane chinombobuda kana any mari ingapindawo munyika.
Takatarisa panyaya iyoyi yechikafu sekutaura kwenyu vanhu vanofanira kuita sei kuti tigowanikwa tichidzokera paiyo nguva yekurima chikafu chinokwanira nyika.
Muno munyika we've got macompanies arimo akavharwa aioperatwa nevamwe vachina saka ndinoona zvakakodzera kuti zviri nani kuti vakwanise kana zvichibvira vavotaura nevamwe vanokwanisa kunge vachitibetsera like vachina ivavo then towanawo something from ivo vachitipawo hendi macompanies iwayo nemamwe mapurazi iwo vamwaro tiri kuona kuti yes of course takapiwa hedu isusu vanhu vavatema asi havana chavari kukwanisa kuita saka zviri nani kuti vatorewo mapurazi iwawo ka vopawo kana kuvachena vanokwanisa kurima vane capacity yekurima vachiwanawo gohwo rakakodzera rinoita kuti even nyika yedu iitewo mari nyangoguta kwedu isusu.
Ini ndonzi Mbewe ndiri kuMozambique. No fara chazvo kuti Zimbabwe rose 34 years ekuzvitonga asi sinazvona kunyatsomira zvakanaka munyika medu zvokuti tingati pane chiri kufamba hapana. Nguva yekare system yazvarwirwa kuti ichinjwe but aisiriyo yakachinjwa. System yakatoitwa ndekuti kutongoramba tichidzvanyirirana isu vanhu vatema vega vega. Ndozvinhu zviri kunyanyotambudza izvozvo. Dai vanzwisisawo zvichemo zvevanhu kuti vanhu vari kurarama sei.
Aiwa tinotenda Marvelous Nemi vose vateereri vedu vakwanisa kutipawo pfungwa dzenyu nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere.
Muchirongwa chedu chelive talk kuna 8:30 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekurima kubva nyika yaiwana kuzvitonga muna 1980.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk apo tinenge tichikurukura nyaya iyi titumirei matext messages panhamba dzinoti 12024650318 muchitiudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Australia inoti icharamba yakaisa mutungamiri wenyika varobert mugabe nevamwe vavo pazvirango kwerimwe gore.
Vagari vemuharare vokachamadzwa nekudzoserwa pamabasa kwevamwe vakuru vakuru mukanzuro yeharare vakanga vanzi vaende pamudyandigere.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu
neni Jonga Kandemiri tokusiyamina Chris Gande nasandra Nyaira.